manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 11/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chasi. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti pamusangano waro wekuchinoi nhasi pakandwa bambo rinofungidzirwa kuti nderepeturu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU PF. Paitwa munamato wekurangarira mambokadzi Elizabeth pakereke yeAnglican yeSt John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi vamwe vatendi vachirangarira kushanyira kwakaita mambokadzi kereke iyi. America nhasi iri kurangarira makore makumi maviri nerimwe kubva rwarwiswa mamwe maguta nechikwata chinopurikidza mwero cheAl-Qaeda. Ii ndio mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU PF vakanda bambo repeturu parange richiita musangano waro munhandare yeGadzema kuchinoi nhasi. Atina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vose vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Vachitaura nezvechiitiko ichi vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato reTripleC vaAmos Chibaya vati mabasa eZANU PF. Izvi zvatsinirwawo nevakafanobata chigaro chemumwe mutevedzeri webato iri amai Linette Karenyi Kore.
Chinhu chazara neZANU PF kuchinchidzira vakazama kurova zvikashaya basa vakabatira dzirwa zvikashaya basa asi chazara kwavari kukuchinchidzirai chiregangi muzei dziza rinanyanga kana zvikanzi paimbogara nyoka kureva kuti haichagari ipapo ndokutiperiuditirezvirinani.
Amai Karenyi Kore vashorawo zvikuru zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvekutenderera machechi vachitsvaga rutsigiro.
Zvanhu yavamerwa kusvika pakupinda mumachechi. Ndine uroma iyi nyaya tinoita uyu. Tinoda kuremekedza vafundisi vari kuziva kuti Zimbabwe inoda kuna madhimba. Kuti vane madhimoni ekuita violence varege kuita violence. Vati wokoya kuna vafundisi vari kusiya vanhu vachipinda mumachechi vachikolonaiza machechi kusiya chimwari voita idol worshiping. This is the first time in history kunzwa chechi inopindwa ichiti ichiimba. Hanzi zvachamisa ndozvandikuyadimba mangu. Ima muri muchechi
vachamisa vasvika bambo iri rakandwa vashorawo nyaya dzemhirizhonga. Panyaya yeutungamiri vati bato ravo richasarudza vatungamiri vatsva.
Takataura tikati we are the citizen movement kwatiri uku taachitsva. We are a new team and hakuna munhu anouya nechigaro. Chigaro chekuMDC hachipinde muTripleC. Chigaro zvichatozobva kuvanhu vavachasarudza. Tinoona vamwe zvigaro Brigade nezuro nayo vachakati munhu anosarudzwa. Tikosakati citizens first citizen resistance. It's an ideological disposition. It's a philosophical makeup. In the promise, you are going to go to Zimbabwe. To report it as local, which is citizen near number one, because you know, say, can I give you a budget? You got an American zero citizen first. Can I give you a jambo and you got law making citizen first?
Nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu munyika pamberi pesarudzo dza 2023 vachamisa vati vanoda kuti United Nations itungamire sarudzo.
Iye ndaimuudza mukoma wangu musikoni kuti handingaiti zvibhakira zvinokoti tarwa ndakurova wodi handina kurova tarwa ndakurova wodi handina kurwa saka taakuda iwo nenge wakazvimba muromo taakuda kuti mukoma kuti nyaya yedu ipape zvakanaka. You are put down United Nations because we are a member of the United Nations. When I'm 1980, Takai made that arrangement. We want that arrangement. But my procedures, the Mubishi, is a Mutara now of United Nations, the Mutara and Saja, the Mutara and AU. Plus, I'm going to tell you that I'm going to go on a phone with Bangla Samizan of Madame Taylor. So, we are going to go on a phone.
Asi munyori mbazi rezvemutemo muzanu PF vapo mangwana vakaudza Studio 7 kuti United Nations haingapindire nekuti munyika hamuna hondo.
Tinyangwe achiti ngave iri constitution yenyika, nyika ino iri kutongwa in terms of its own constitution. Saka hapana nyaya yekuti UN ipindire. UN inopindira kana tichibuda muhondo, isu hatina hondo yatinobuda mai.
Musangano weTriple C wanhasi wanga wakanangana nekutenda vanhu vakavhotera makanzura ebato iri musarudzo dzemabuy elections. Vanhu vakawanda muBritain nedzimwe nyika kusanganisira muZimbabwe vari kubatana kuchema mambokadzi Elizabeth. Mambokadzi Elizabeth vechipiri vari kutarisirwa kuradzikwa kuWestminster Abbey kuLondon nemusi wemuvhuro musi waGunyana 19. Nhasi mutumbi wavo watakurwa kubva kuBalmoral kuScotland kwavakafira nemusi wechina uchiendeswa kuEdinburgh rwendo rwemakiromita mazana maviri nemakumi masere kana kuti 280 kilometers. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Aitwa mnamato wakurangarira mambokadzi Elizabeth pakereke ya Anglican ya St. John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi vamwe atendi vachirangarira kushanyira kwakaita mambokadzi kereke iyi. Queen Elizabeth vakapinda svondo pakereke iyi pamwe nemurume wavo mushakabvu Prince Philip pavaive munyika mugore ra1991. Amai Veronica Majoni, vanhu vemitendo yeAnglican, ndemumwe wevanhu vakapinda chechi pakashanya Queen Elizabeth uye vaudza Studio 7 kuti vanorangarira chiitiko ichi nemufaro sezvo vakakwanisa kuve mumwe wevanhu vashoma-shoma vakakokwa musi uyu.
Zvakandifadza sereki kuti, you know, I was one of those vakadaniwa kuti timiririre vechitema paservisi yachona. Yaive servisi yainakidza, handidi kunyeperai. And she was still very young by then.
Mumwe zvemutenderi amai Isabel Mpita vakakwanisa kupinda osvondo pakashanya Queen Elizabeth uye vati vanoona izvi zvichipakereke St. John the Baptist chiramira chikuru.
Takaitawo mumwe wevashoma vakabvumidzwa kuti vapinde tichiatenda service yakanga ichiitwa ndiani ichiitirwa Queen Mharamboya kunoda. Ndipo takapinda service yacho tikanakidzwa nekungomuonawo makore anga ainawo. Hatinyanyi kuchema zvakanyanya, tinotofanira kunga tichicelebrata upenyu hwakararama because vashoma vachazosvika makore akadaro. Saka tinoapreciate Mwari wako achengeta kwenguva yakareba kudaro.
Kunyange hazvo vakange vasipo pakashanya Queen Elizabeth, mumwe womutenderi vaPatrick Machkachka vatiwo vanoona chiri chinhu chinoyemurika kuti mambokadzi vakashanyira chechi yeSt John the Baptist. Vaiti zvisinei nenhoroondo yekupambwa kwayo kwakaitwa nyika yeZimbabwe nenyika yeBritain, Queen Elizabeth vanorangarirwa neruremekedzo.
toziya kuti wakange vari macolonizers eZimbabwe then Rhodesia pachiruzivo rwese nezvinhu zvese zvatakaita nekukura kwese kwatakaita taingoziva kuti kuna Queen Elizabeth so tinoti isusu chikomborero chikuru chatakawana kubvaona Mwari although taiti tange takadzvinyirirwa asi takangwadzwa up to now and zvinofanira kukudzwa izvozvo saka tinoti mweya wavo urare murukare mhuri yavo yavasiya inyaradzwe
mufundisi wepachechi iyi Reverend Fritz Madida vati vaona zvakakodzera kuti svondo yanhasi vaikumikidza mukurangarira Queen Elizabeth semucherechedzo wekukoshesa kushaya kwavakaita uye nekuti samambokadzi ndivo vaive mukuru wechechi yeAnglican vatiwo macheya akagarwa naQueen Elizabeth namushakabvu Prince Philip ari kuchengetedzwa muchechi iyi semucherechedzo wekurangarira kushanya kwavo vakatiwo shuviro yavo ndeyekuti mwanakomana wavo King Charles III achafunga kushanyirawo chechi iyi sezvakaita mai vake
Queen na Duke vakauya kuno na 1991 vakazopinda service pano eMartins macheya avo takawa preserver achiripo hopefully King Charles vachauya na Lady Camilla macheya ripo
pane bhuku rekunyora mashoko enyaradzo kana kuti Book of Condolences muchirungu rakavhurwa muchechi iyi mushure mekushaya kwaQueen Elizabeth uye Reverend Madida vati vanotarisira kuti bhuku iri richaendeswa kumhuri yavo mumwedzi waGumiguru chechi yeSt John the Baptist yakavakwa mugore ra1910 mutombi wamambokadzi uri kupfuura nemumaguta anosanganisira Aberdeen, Dundee neParth muguta reEdinburgh, Scotland, vanhu vachaonekana nemutumbi uchange uri muPalace of Holyrood House usati waenda kuSt Giles Cathedral mangwana. Nemusi wechipiri, mutumbi uchatakurwa kuendeswa kukereke yeSt Giles Cathedral. Musi uyu, mwanasikana mumwe chete wamambokadzi, Princess Anne, achaperekedza mutumbi kuimba yehushe yeBuckingham Palace kuLondon uye uchatakurwa nendege yemauto yeRoyal Air Force Aircraft. Kunyange vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatumira mashoko enyaradzo vamwe vakaita sebato reEconomic Freedom Fighters kuSouth Africa vakatumira mashoko kuvatori venhau vachiti hapana chekuchema nekuti rufu urwu runovarangaridza uhipi hweutongo hweBritain muAfrica pasi pamambokadzi apo vanhu vaibatwa senhapwa ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzana Musengi
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vari kutungamira nyika yavo mukurangarira vakafa pakapambwa ndege dzakazoshandiswa sezvombo nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda musi wa11 Gunyana 2001. VaBiden vataura pamuzinda wemauto wePentagon muWashington DC uye iko zvino vari kutaurawo paFlight 93 National Memorial Observance, Shakensville, kuPennsylvania, pane ndege yakazodonera mumunda mushure mekunge vanhu varwisa vanopfurikidza mwero ava. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, vari kutaurawo kuNew York. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru webazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevanhu reHuman Rights Commission ave kusiya basa amai Michelle Bachelet vakurudzira commission iyi kuti irambe yakatarisisa vanhu verudzi rwechivhega vanova vatendi vechimoslim vanonzi vari kubatwa senhapwa nehurumende yeChina. Asi China iri kuti vanorwira kodzero dzevanhu havafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, pane dhamu rinonzi ratsemuka kuBloemfontein Free State muSouth Africa rikaeredza dzimba nevanhu. Hapana hapo munhu anzi afa kusvika pari zvino, asi vanhu gumi nemumwe chete vanonzi vaendeswa kuchipatara. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Nasi tine hurukuro nava Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth and community development. Muhurukuro yanasi tiri kutarisa kucherechedzwa kwezuva rekudzivirirwa kwekuzviuraya kwevanhu kana kuti World Suicide Prevention Day. Bazi re World Health Organization rinoti vanhu vanodarika zvuru mazana manomwe nematatu kana kuti 703,000 vanozviuraya gore rega rega. Ngatinzwei hurukuro yataita navamadhuku.
Dambudziko revana vari kuzvisungirira vachifa nekuda kwezvisaidi idambudziko hombe chaizvo. Saka tichakwanisa kuita discussion tichiita kuti vanhu vakurukure kuti zvii zviri kuitika. Vanga takamboitawo tsvagurudzo rekuti vari kufa vari kufa nenyaya dzipi uye kuti mazera asi ari kufa tichiona mukusora zviri kuita. Saka nezvizvo tanga tichitarura kuruzhinji rwezimbabwe tikanyora zvestatement yekuti vanhu vaonewo kuti vakaripira tiri kuita. Asi tingati dambudziko rakanyanyisa mesabo riri kukura nekuti raakutari kamamwe matambudziko tanga tagara tiinawo kunyanya kuzera rechidiki.
Saka mati pane urongo hwamaita maitira kupi uye manga muchidzidzisa vechidiki kuti vaite sei?
Taitira pachiri maofisizi edu epapira chidiki takati yeke tanga chitanga tichangoparura iwo urongwa hwekuti patsvagurudzo yedu zvii zvatakaona zvichipa ruzhinji uye tanga tapa marecommendations number one iri yekuti maitions mazhinji anoshanda nevechidiki anofanira kuremekenga kuingati institutionalize macounseling kuti vazhinji vanozviita counseling atoti basing counseling zvekuti kubva kuzvikoro ese makenji zinosangana vana mudzimba kuti vanhu vakwatenge vachikwanisa kuita detect any kuti mwana uyu ane suicidal behavior. Then isusiwo pachezvekuti akakwanisa kuita prepare document atoti a peer educator model. Peer educator model yatakagadzira iri rine bias towards nyaya dziri chekuita nema sexual health reproductive rights nekuti taona kuti nyaya yenyaya dzekuti vana vanenge vaita voshura muviri vasina kugadzirira kana kuti vokanana vomitisa voita zvepi zvinoita zvakangorerekera kuno pavakarerekera nyaya uye nenyaya dzesubstance abuse nedzakazvichicontributa. So the peer ndoinyekubatsira vakaita vechidiki vari in the youth group kuti vakwanise kuita macoping mechanism. So kwatiri marecommendations aya anenge achida kuita institutionalize kuti vomamwe masuicide organizations mazhinji ari kushanda muzimbabwe kumacommunities. Raitore counseling as a basic then government ikwanise kuprioritiza nyaya yemental health tichiona kuti pakuona mabasa ari kemazhinji nehurumende the issue yemental health hasati ane unyanzvi muzimbabwe wekudhila nemental health zviri kuitawo kune dzimwe nyika dziri kumaviri vatonyanyanyika tinenge tiri muwestern countries ndo kune unyanzvi wekudhila nemental.
Mati makaita tsvakurudzo yekuona kuti ndevapi vari kunyanyosangana nedambudziko iri zvii zvakabuda?
Takaita inoratidza kuti vari kunyanya kuita nyaya dzesuicide ndevechidiki kunyanya vari pamakore anotangira ku17-18 zvisvika mu35 hatini taakuzoenda kudarika 36 zvichinda mberi varipo zvavo vari kufa hongu asi vashoma. Ava vari kunyanya kufa zvaibuda kuti nyaya dziri kunyanya kukuwadza inyaya dzekuti upenyu hwaoma asi vechidiki vari kufa ava kazvichisungirira inyaya dzerudo kuti vanenge vane marelations asiri kuhamba zvakanaka vokanana vosazowirirana kana kuti mukurisena kunenge kuchiita mudzimba asi yeripo yatingati yepassion crimes of passion yekuti vanenge vati varambwa kana nenzira isina kuita zvakanaka vozorambwa. Mutsvagurudzo yedu maibuda zvakare kuti inyaya yekuti mainstitutions kunowanikwa vechidiki vachikwanisa kutaurirana macoping mechanisms kwaakushoma. Saka masuicide ari nenyaya kuitika nekuti nyika yezimbabwe haina kupa kukosha kwakanyanya panyaya dzemental health uye kuita maplatforms ekuti vechidiki vakwanise kunge vachitaurawo zviri kuvanesa mukurarama kwavari kuita. Saka it's lack of maplatforms ekuhendla atambi ziku anasakana nila nanechidi so it's failure to cope ikuenya kukura
sika tunozi hapa ni mimwe mizinda yekuti vanenge vachida kuzvura ya vano kwanisa kunge vachifona vachitaura nevanenge variko hazvizi kubatsira izvi Clarice Maduku, vanotungamira sangano replatform for youth and community development, vachitaura vari parunare kwacheche kuchipinge. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Maneru akanaka vatereri ini vini wemasvondo ose Tanonoka Wande nechirongwa chedu chezvechitendero tisingapedzi nguva pane mutereri ane mubvunzo
makadi zvenyu mukoma Tanonoka Wande tichinamata tinoti tinofa tinozomuka ndozvidzidzisa tinowana kuchikristu. Right, mubvunzo wangu uri pakuti isusu sevamwe vemakristu tine vamwe vedu watineti navo asi vakafa unonzwa achinzi apiswa kuitwa dota. Saka inini ndinoti pachikristu chedu tinoti munhu kafa unovigwa tinozotarisa kuti tine rumuko. Avo vanopiswa vachiiswa mumadota vanozoita rumuko here? Ndo pane mubvunzo wangu ipapo. Tichafa tichizomuka. Saka avo zvavazopiswa vachazoita sei? Vachazomukawo here?
Takumbira mufundisi David Simango kuti vatibatsire nemhinduro. Hoyo mubvunzo kwamuri mufundisi Simango.
Manheru baba Hwande nevateereri vedu vese veStudio 7. Chokutanga tingada kuziva kuti Mwari unoti kudini nokuda kwemiviri womunhu. Pana Genesis chapter 3 paverse 19. Mwari unotsanangura achiti kumunhu, uchadya cheziya kudzimara wadzorerwa kuivhu nokuti wakabva mariri nokuti iwe uri guruva kuguruva uchadzokera. Saka toona panapa kuti Mwari anotsanangura mutsara umwe chete unotsanangura kunoenda munhu kana afa anoenda kuguruva. Saka kureva kuti kuenda kuguruva ndirwo rufu. Saka madzokera acho manje akasiyana.
Madzokero acho akasiyana sei mufundisi Simango?
Vamwe ndivo vanopiswa, vamwe ndivo vanodyiwa nemhuka dzemusango kana kuti nemagora anodya vanhu, vamwewo ndivo vanovigwa. Kwese uku kudzokera kuguruva kune nzira dzakasiyana siyana. Kuna vakorindo kutanga chapter 13 verse 3 Paulo unotsanangura achiti kunyange ndikapa varombo zvose, nyange ndikapiswa muviri wangu kana ndisina rudo hazvibatsiri chinhu. Toona panapa kuti anotsanangura kuti kana ndisina rudo, rudo ndiMwari, Mwari rudo. Kana munhu asina Kristu, munhu asina Mwari, nyanga akanyambetwa cremated kana kupiswa, hazvina zvazvinobatsira.
Saka shoko raMwari rinotiratidzei apa?
MuBhaibheri umu shoko raMwari rinotiratidza pachena kuti kuripo vanhu vakatopiswawo, asi Mwari haapi vanhu chiga, haatijekeseri kuti kuviga kwakanaka ndekuku kana zvakati. MuBhaibheri hationi nyaya iyoyo. Zvinofambirana maererano netsika dzakasiyana siyana. Tinoona kekare kuti iko vakaita severudzi rwechiIndia vanopisa vanhu vavo vanenge vafa. Apa pavanovapisa ivo vanoti tinenge tichitodzingira kure mweya yakaipa. Saka avo ndodzira dzavo. VekuEgyptivo vaiputira nemicheka to mummify vachiputira nemicheka saizvozvo vachichengetedza vakafa vavo. Zvose izvozvo dzanga dziri tsika.
Ko isusu nai mufundisi timire papi panyaya iyi?
Kuno kweduwo tinoviga vanhu mumabox saizvozvo, asi tinoziva tose kuti munhu wese anenge afa anodzokera kuvhu. Munhu anofa anobva atsakatika, anobva avora kutoita manyuwa chaiwo kutosa kupera muviri wese. Ndokunonzi kudzokera kuivhu ikoko. Saka toona kuna Samueri wekutanga chapter 31 verse 12 kuti Sauro mambo wavaIsraeri akapiswawo naiye. Saka mubvunzo zvinongavawo kutiko, vanhu vakatsva ava, vakapiswa ava, vanogona here kuzomuka kuvakafa? Hongu zvinogona kuita kuti vanhu vese vakatsva vakafa mafira akasiyana siyana, vakadyiwa nemhuka, vanogona kuzomuka kuvakafa.
Asi sei muchidaro mufundisi Simango? Titsanangurirewo zvakati wande panyaya iyi.
Nokuti kuna vaKorinde chapter 15 by verse 53 Paulo anotiudza achiti, nokuti ichi chinovora chinofanira kufuka kusavora, nechichi chinofa chinofanirwa kufuka kusafa. Zvoreva izvo kuti musi ucharira hwamanda ichidana vakafa vachimuka, vese vakadyiwa nemhuka nevane dota rakamwaiwa pamusoro pegungwa, vese ivavo vachaunganidzwa nesimba roMweya Mutsvene nesimba raMwari kuti mumwe nomumwe adzokere sezvaanga ari.
Tinotenda zvikuru mufundisi Simango netsananguro yenyu. Vatereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe munyaya yezvechitendero, tumirai mibvunzo kana maaudio enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 918 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikutarisai nemufaro.
Ko kambo kubva kuchikwata cheChristlike Choir, tinotenda zvikuru kambo aka kanonzi Jesu isimba rangu. Tichitendawo Tanonoka Wande anotipakurira chirongwa chezvitendero nemuswe svondo wega wega. Nao dzemitambo yatambwa nhasi yeCastle Premier Soccer League yapera yakadai. Dynamos yaita mangange 1-1 neBlack Rhinos, zvichireva kuti inenge yatitsvedzei mumakwikwi airi kuita neFC Platinum kuti ndiana anosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League. Highlanders yarova Triangle 2-0. Kuchiti mune mumwe mutambo, chikwata cheCapes United chaita mangange 0-0 neTenex. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupomera bato reZANU-PF mhosva yekukanda bhambo rinofungidzirwa kuti nderepeturu pange pachiita bato rinopikisa iri musangano kuchinoi nhasi. Paitwa munamato wekurangarira mambokadzi Elizabeth pakereke yeAnglican yeSt John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi. America nasi iri kurangarira makore makumi maviri nerimwe kubva zvayarwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda pakafa vanhu zviuru zvitatu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.